musangano we NJNC uchaitwa iro kotorino reset rapera ndiri kutarisira kuti uchaitika muna February imomo uye NJNC inenge yakabatanidza vanomirira vashandi nevanomirira hurumende ndiyo danu ratinaro iko zvino the forum we have at the moment yekuita manegotiations iyayo ivo vePTUZ vanoziva kuti tiri muzvirongwa zvokuita negotiating council for the public sector asi hatisati tasvika ipapo forum iriko iko zvino ndiyoyo yeNJNC ndipo kuchaitwa hurukuro idzodzo dzavari kukumbira idzodzo
ivo vePTUZ vanopindawo here mumisangano iyoyi yeNational Joint Negotiating Council
ivo amajongwe vacho ivavo vanotove an alternate member weNJNC ndakatosaina tsamba dzekuvaappointa kuti vapinde muNJNC as one of the negotiators dzinenge dzakamirira vashandi saka musangano uyu uri kutora nzvimbo vekuministry secretariat yedu vakabatana nevePSC Public Service Commission ndo vacharonga musangano iyoyo kuti uitike
saka musangano uyu unotarisirwa kuitwa riini Honorable Mavhima
unotoitika kotoro rino risatirapera imomo muno muna February ndine chivimbo chekuti musangano iyoyo unoitika.